nhasanga chiri chipatapata masvingo mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe neekanzuro yeguta iri achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaEdward Manzanga vati zviri kuitwa nemapurisa aya zvavasiya vari panguva yakaoma.
Mapurisa ari kuti zvibve anotengesera patiri kuraramira nemhuri dzedu, saka hatina kuno kwatingakwanisa kuti tiinde, nekuti ndozvinoraramisa mhuri dzedu. Ndopanobva sitokizi dzavana vedu, ndopanobva sadza redu rotodya, ndopanobva zvose, saka kuti tibve zvakafanira kuti tibve.
Anotengesa mapepa nhau vambodzingwawo pavanotengesera vakazodzoswa mushure mekunge vakuru vavo vataura nevakuru vehurumende pamwe chete nevakanzuru. Mumwe vanotengesa mapepa nhau vanikson kwirirai vati vakashamadzwa nekudzingwa kwavo mangwanani.
Pasvika mapurisa panapa anga akabatana nekanzuro mapurisa zvekarapi kanzi tinongokupai 1 hour chete kuti mutobva pano mukiliye zvinhu zvenyu zvose manyuzipepa mudzidze panapa, asi tazoinda yedu ikoko kusendirawo ndokubatanotaura nevakuru vacho. Zofonera vari kuHarare vakuru vemapepa edu vakati toenda tinoona minista. Kubva tichikura tinoziva kuti manyuzipepa anowanikwa mustreet, but nhasi ndogotomuka tichinzi tibve mustreet vanhu vemanyuzipepa. Vanhu vowana kupi news kana kuti information voita access yeinformation sei?
Vanotengesa mumigwagwa yemuHarare vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa. Muzare Bridget Musasa avo vachangobvita dzidzo kuyunivhesiti vati munyika hamuna mabasa, izvo zviri kupa kuti vatengese zvinhu mumigwagwa.
Isu zviri kutotibatabatawo tiri kudzingwa pano, nekuti last Friday iyo ndiri umwewo akagraduata ndikakepewawo tikanzi go and create employment. Saka isusu tiri kucreata employment ndo yatogona kungocreata pari zvino employment yachona. Saka tizoti kana vakatidzinga panapa tonoicreatira kupi employment yachona? Mabasa achona emayuthi hakuna. Vakatiti create employment, tiri kucreata employment nekutengesa panapa. Saka vakatidzinga tizoti tonocreata rimwe kupi employment yavakataura.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa muchinhoi vakaleb tsomondo vatiwo kanzuri yemuchinhoi haina nzvimbo yekutengesera yakatarwa, nekudaro vacharamba vari mumigwagwa.
Matambudziko aripo ndekuti iyo kanzuro kwachaya yagara haina nzvimbo yekuendesa vanhu kwacho kwaida kuendesa vanhu. Inongotaura totsvagira kwekuenda, but havana lendi yacho yekuti vanhu vavanotengesera. Kuseri kwacho kwavanoti kuno kwakatozarisa mavhenda arongowanda each and every day, mavhenda arongonyuka. Inenge yatove curtain mouse kumaizana chete.
Makanzuru mazhinji anoti anga asina chirongwa ichi, asi kuti ari kuteedzera zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakati makanzuru anofanira kubvisa vose vanotengesera mumigwagwa. Izvi zvinotsigirwa navagodfrey kuraone kanzuro waguta remasvingo.
Isu sekanzuro hatina kunge tagara pasi tikafa chisungo chekuti vanhu vadzingirirwe mumastreet, asi ndodavira kuti iaction iri kutorwa maererano nezvakataurwa naPresident Mugabe maererano neaya mavhenda ari kuHarare. Chanoona sekuti ndozvaari kungoita muno, but as council hatina kungeita gara pazi chawirirana kuti aiwa ndamudzingirira vanhu.
Vanotengesa mugwagwa vanoti zvakataurwa navamugabe zvinoratidza kuti havana hanya nekusvubika kuri kuita vanhu veruzhinji. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu 60 kubva muzana havana mabasa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.